Mumwe wemadzimai anorwira kodzero dzemadzimai anorarama neHIV, amai Joanna Kasirori, vanoti madzimai ane makore makumi mashanu nekudarika vari kubatwa nechirwere chegomarara repachibereko, iro rinodhura kuti rirapwe. Nokudaro hurumende inofanirwa kubatsira madzimai aya.
Kana takukura obva chiisenda bhavu tichibatwa muzvirwere izvozvo, nechikukumbira kuti tiraramo tibatsirwe. And vakawanda vacho vachakwanisa kuenda kumabasa, vachikwanisa kuzviriritira, most of them vachoma widow.
Amai Kasirori vanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Okusiga Munangagwa vanofanirwa kupindira padambudziko iri, sezvo madzimai akawanda ari kusangana nedambudziko rechirwere ichi vachibva kumaruwa, uko kwavanochengeta mhuri dzakakura.
Kukumbira kuna mai vedu venyika vaonewo kuti vakadzi vararama nevachatwana vari kubatwa necervical cancer vakwanise kurapwa mahara uye nepekugara, nekuti mishonga yacho iri kudhura. Vakadzi vakawanda vacho vanobva kumaruwa vanouya vachirapwa kuparini yacho.
Mumwe mukadzi ane gomarara repachibereko, amai Martha Chibwana vekubhindura, vanoti mishonga yokurapa gomarara rechibereko iri kunetsa kuwana nokuti inotengwa nemari yekunze, iyo veruzhinji vasingakwanisi kuwana.
Saka zviri kuti kana wasvika kuparirini yacho uchida kurapwa, uri kusangana nenyaya yekuti unopedzisira wakunzi utenge mishonga yako yekuitwa inonzi chemotherapy. Chemotherapy inodhura, inoda madrugs. Madrugs aya ari kutengwa nemari yesdollar.
Amai Chibwana vanoti kuongororwa kwehutano hwemunhukadzi akura kunonetsa nokuti vazhinji vakura zvokuti havachakwanisa kuzvishandira nenyaya yokurwara.
Kunoitwa matesti akasiyana-siyana, matesti iwayo ese anenge achida kubhadhara. Saka tiri kutaura nezvemudzimai ati kurei asisina mari yakawanda. Vazhinji vacho vanenge vari mawidows, vamwe vacho vanenge vasingaendi kumabasa.
Mumwe mudzimai amai Monica Musarurwa vekugweru vanotiwo vanosangana nedambudziko rekuti pavanenge vachirapwa mishina inofa, izvo zviri kuita kuti vagare vasina kugadzikana.
Uri pakati pekurapwa mishini wafa, hauchakwanisi kudzokera nokuti unenge uchingoti mangwana zvipada muchi mishini uchadini uchaiita. Kozoti zve wapedza uchirapiwa ipapo unogona kunzi enda unotorwa x-ray, enda unotenga mapiritsi. Zvine izvozvo unenge wakuzvifambira. Kana mishonga yechimo chaiyo yekutaura, unopota dhorobha rese reHarare uchitsvaga kwakachipa mishonga.
Mumwe wevanorwira kodzero dzemadzimai anorarama neHIV AIDS amai Tendai Westerhof, avo vakavamba sangano idzva reZimbabwe Women Living with HIV Forum, iro rinopa mukana wekuungana kwemadzimai anorarama neHIV achikurukura nhunha dzavo, vanoti vari kufara kuti kwava nesangano rakadai chekutanga muZimbabwe.
Tanga tisina bato rakadaro muno munyika. Kana madzimai anorarama neutachiwa hwekuwana hweHIV vane zvinovanetsa nezvavanoshuura maererano neutano hwavo, pane pavanosangana. Saka ndiyo yatinoti nhanga yatagadzira kuti ndiyo ichatungamira.
Sangano reZimbabwe Women Living with HIV Forum rakaita musangano mukuru muHarare svondo rapera pamahofisi eNational AIDS Council, apo madzimai anosvika 40 akaungana achikurukura matambudziko avari kusangana nawo muupenyu hwavo. Nyanzvi munyaya dzezvechirwere chegomarara amai Anne Nyakabau vanoti mukadzi ane gomarara anofanirwa kurapwa nenguva yakatarwa kuitira kuti mudzi wechirwere ichi uparadzwe zvachose. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti ichaita sei padambudziko riri kutaurwa nemadzimai ane chirwere chegomarara repachibereko. Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vakaudza Studio 7 itauri nemunyori webazi rezveutano, uyo tisina kukwanisa kubata. Ongororo yakaitwa nesangano reAvert inoti vakadzi vanodarika 100 ezviuru vari kurarama neHIV muZimbabwe, uye gomarara repachibereko ndiro riri pamberi kuuraya vanhukadzi kudarika mamwe magomarara endudzi dzose pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimuzamira.